I think chinhu chikuru chaizvo kuti we need to be guided by what vakuru venyika president zvavataura. Zvinhu zvisingatarisiwe kuti zviitike izvozvo, nekuti maoperators estate did security or anything zvinofanira kuita separate nemushangano wedu wezanu PF. Although kana mukazore chiitwa, tinoziva kuti kune vamwe vanhu vasingangobvume kudyiwa kudaro vanozoda kukonzera mhirizhonga. Saka zvinotariswa kuti mapurisa anofahunge aripo, asi aripo kungochengetedza runyararo, not kuti vabva vaita ivo vanoita basa resarudzo iroro. Hazvifani kudaro, zvinongofanana kuti even MDC yakadaro as a party kana voda kuita maelections avo vakasununguka kuti vakoke mapurisa, kuitira kuti mapurisa achengetedze runyararo. Because tinoziva kuti tine vamwe vedu vari mabitter losers vanozotanga kuita zvinhu shurizvo kana vaona kuti vakudyiwa pasarudzo.
Vachihwai, munoti nenyaya yekushandiswa kwemidziyo yehurumende nebato rezano PF mumapuraimari aro?
Chinhu changa chichingokashamadzawo vanhu vose kuti ko zvamboita sei zano PF yabroka kusvika pakadero pakuti yakundoganya bvura midziyo yehurumende, zvinova zvinhu zvinotengwa nemari yemataxpayers, zvinotengwa nemitero yevanhu, zvinova zvinhu zvoruzhinji. Saka zvinhu zvanga zvototikashamadzawo kuti ko ivo vakabvumirana sei kuti vasvike pachinhano chakadaro chokuti vapinde muzvikoro, vapinde mumahall. Ende tiri kunzwa zvezvi kuti musangano wezanu PF uyu unova ndiwo uri pachigaro wanga usingabhadhari mafacilities iyayo, kungosvika voshandisa voinda, mapurisa otoparticipata imomo. Zvinhu zvatakaona zvichingotoitika totoshamisika kuti mapurisa anobvuma kushandira zanu PF here kana kuti anofanira kunga achishandira nyika.
Asi kaHonorable Chuma aka akasike kutanga kuti paite zvinyunyuto zvekuti zanu PF iri kushandisa zvinhu zvehurumende mubasa remusangano rebato.
Ndinodaira kuti president vakazvitekesa kuti tapinda panew dispensation iyi tichida kuita zvinhu nemazvo. Kana kune zvinhu zvatairereswa ngazvitange kugadziriswa tichichinja, tichiratidza kuti tavanhu vauda kuita zvinhu nenzira yakanyatsoperera chaiyo. Saka ndinodaira kuti zvatobuda pachena kuti new dispensation iyi iri kutungamirwa nababa vamunangagwa haisiyo ichikuda kuita zvinhu zvaimboitika kare. Kana zvanga zviri rongo, zviri rongo. Ngatitange kuita zvinhu zviri right. Zvichada sei? Zvichada kuti tigadzirise nyika yedu, kuti tigadzire ikonomi yedu. Munhu wese echifananuka kuita zvaanoda kuita, achuza zvaachuza, asununguke kuti afambe nebhora rake raachuza iroro, asina kushungurudzwa, asina kudzivirirwa kuti aite izvozvo.
Vachihwai, munotarisira here imi kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzingange dzakarongeka? Tichiona kuti zano PF ndo iri mumasimba ekutonga, ndo zvakare vane mikana yekuronga sarudzo iyoyi.
Hatisati tajekerwa nekuti vakauya vana vamunangagwa vasina kusarudziwa vari pachigaro vatadza kutiratidza musarudzo dzavo ivo vezano PF kujeka kwavo. Uye zvavangachitaura vachuma zvinhu zvakanaka zvokutaura kwandaita, asi tinoshira zvekuti zanu PF yatendeuka here?
Honorable Chuma, nyaya iyo
ndofunga zvinhu izvi zviri kujeka kuti mutungamiri wenyika akuda kuti sarudzo iri rinyatsoita fair and credible, and tiri kuita masteps ese akafanira kuti nyaya iyoyo ifambe kudaro. Handifunge kuti kune munhu anofanira kunge echityira kuti pamwe anogona kurambidzwa kukambena kana kuita sei.